Ezi zvinotevera ongororo yakaitwa nekomiti yePremier Soccer League neZifa iyo yakabuda nechisungo chekuti kusvikira nhandare idzi dzagadziriswa mitambo yePremier Soccer League haisi kuzotambirwamo. Nhandare idzi dzinosanganisira Rufaro Stadium iyo inoshandiswa neDynamos, Harare City neHerentals pamwe nezvikwata zvenyika zveMighty Warriors nemaYoung Warriors. Dzimwe nhandare dziri kubatwa nechisungo ichi inyamunga iyo inoshandiswa neZPC Kariba, Sakuba yeManika Diamonds, Vengere Stadium yaishandiswa neMutare City pamwe neTrojan yakanyoreswa neMushowani Stars. Zvaitika izvi zvichamanikidza zvikwata izvi kutsvaga misha muta. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mtena vanoti hapana chinokanganisa zvikwata izvi kukunda kunyange zvisiri munhandare dzazvo dzemazuva ese.
Tema example imamu matimu hatinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspur vaifanira kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varikutamba bhora rekutonakidza vanhu vazhinji masupporters avo saino handioni zvichiafekta plus mamwe mateams avo anokwanisa kutakura masupporters avo vacho vachienda navo kumagiraundi acho anonzi vatambwa avo vacho ivo sabhora kamingorigura handioni chinoafekta kuti mabviso pamwe mugiraundi renyu.
Murayiridzi weDynamos Lloyd Chigove anoti vari kutambira chese chinenge chauya sezvo pese pavanotamba muZimbabwe vanenge vari pamusha. FC Platinum iyo ine mukombe weleague wePSL iri kuramba ichishandisa Mandava Stadium iyo yakawanikwa yakabatana zvekutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Zvimwe chetezvo zvichiitika kuHighlanders iyo inoshandisa Barber Field Stadium kuBulawayo neCapes United inotambira muNational Sports Stadium muHarare. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutarisirwa kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.